This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro enya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera kukadzi 28, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvavari kuita kutyora order by consent iye order yatakawirirana pana judge iye, yekuti maclients edu anopiwa maoffer letter oratidzwa munda vochitanga kuita zvekugadzirirawo kuti vaende kuminda ikoko.
Gweta revagari vekupurazi remanzou kumazoe vanoti hurumende yave kuramba kuvapa minda sekutenderana kwavainge vaita mudare.
Vanopiwa iri kupedza mari zhinji vachiita mabiko aya. Nyika yedu iri parumananzombe, ikonomi haisina kufamba zvakanaka. Zvinoratidza izvozvo vanopiwa haina chido nekuti nyika inoibudirira.
Vamugabe voita mabiko ebhavhude ravo kuVictoria Falls nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta riri kumirira vagari vekumanzou kumazoe vatonderai bhatasara vanoti hurumende yave kutyora chibvumirano chavakaita mudare repamusoro chekuti vanhu ava vawanirwe pekugara muna Chikunguru kuti vatamiswe kubva papurazi iri. Gavhuna wedunhu reMashonaland Central vaMartin Dina vakaudza Studio 7 kuti purazi iri richaiswa mhuka ropiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mapurisa akamboedza kubvisa vanhu ava nechisimba asi vakamiswa nedare repamusoro vachinzi vatangi vatsvagira vanhu pekugara sezvinodiwa nebumbiro idzva remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabhatasara.
Kumanzou kunyaya yacho haisi kuramba ichifambira kumberi Blessing. Maclients anotiudzaiwo kuti vanoramba vachingonzi dzokai mangwana, dzokai mangwana, dzokai mangwana. Pekupedzisira vanoti ivo vakaenda kumaoffices kulenzi ikoko kubindura vanofanirwa kunge vachinoona vacho vanototiza vanongobudawo nerimwe dho vongonzi havapo, havapo, havapo. Saka maclients takazosangana navo nezuro kuti ite map way forward kuti tozvifambisa sei. Saka takawirirana nerimwe gweta ratiri kushanda naro kuti tinyore tsamba kune magweta emarespondents aya tichivaudza kuti izvo vari kuita kutyora order by consent iye order yatakawirirana pana judge iye, yekuti maclients edu anopiwa maoffer letter oratidzwa munda vochitanga kuita zvekugadzirirawo kuti vaende kuminda ikoko kuita kuti muna July handitika vanofanga kunge vabva pamazuva apa. Asi kana pasina izvi zvaitika manje kaapa hazvigone kuti vabve, uye kana kuti vakazongoratidzwa minda iyeye kwasara nguva shomani, isusu tinenge takuti tinofanirwa vanofanga kunge vachiwana mwedzi yavo yakakwana yekuti vanatsogadzirirawo pavari kuenda nekukohwawo zvinhu zvavo munguva ichiripo.
Vanga vapuwa mwedzi yakawanda zvakadii kuti vange vabvapa?
Ndingaverenga mwedzi kubva kutanga kwa February uno kuti vange vachienda musi wa 10 June.
Gweta riri kumirira vagari vekumanzou vatonderai bhatasara vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare.
Thomas Mapumo muimbi wokuZimbabwe makaterera kuStudio 7.
Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe nevatsigiri vavo nasi vaita mabiko ebavhude ravo kuVictoria Falls. Youth League yeZANU-PF ndiyo yakaronga mabiko aya anoitwa gore roga roga. VaMugabe vakasvitsa havo makore makumi mapfumbamwe nerimwe nemusi wa21 kukadzi, asi mhemberero dzinozoitwa kwapera vhiki. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi mhia dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vafa.
Handioni pane chinenge takashata kuti vanhu vapembere zvetidzo ravamugabe, asi chinenge takashata ndechekuti patorwe mari dzehurumende shandiswa mukuita mabiko aya, bhozi mabiko aya. Mabiko avamugabe varivo, zvinhu zvavo zviri private, hazvinei nechekuita nenyika inoyi.
Asika vatsigiri veZANU-PF vari kuti mabiko aya akakosha nekuti vechidiki vanogona kuti vadzidzirewo nhoroondo yakanaka vachiteedzerawo upenyu hwavamugabe.
Hapana chatingadzidza isusu vechidiki munhoroondo yavamugabe. Vamugabe munhu watonga nyika inoyi isina kumira zvakanaka kubva pavakatonga kubva 1980 kusvika patiri nhasi. Hapana chinonakidza kuti ndinorama muZimbabwe nekuti vamugabe vakadistroya future yevana veZimbabwe. Mukatarisa mayunivhesiti hapana chiri kuitika mabasa munyika hamuna. Asi ZANU-PF iri kupedza mari zhinji vachiita mabiko aya. Nyika yedu iri parumananzombe, ikonomi haisina kufamba zvakanaka. Zvinoratidza izvozvo ZANU-PF haina chido nekuti nyika inoibudirire, asi vanoda zvavo iyo kuti vagute vachipembera varivo vari vega.
Nyanzvi mhia dzezvematongerwo enyika vaBlessing Vava vari parunare muHarare.
Ndafadza masista, ndafadza munhu wese masvita. Doro tadira pasi tafadza vari pasi tafadza kana ma-ancestors. Yeah, waya waya.
Inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer of Fada. Makaterera Studio 7.
Waya waya, muza waya waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namai Guvea. Mai Guvea vanogara kubikita West kumasvingo uye vachange vachizeya nesu nemamiriro akaita zvinhu munharaunda yavo. Tinokuchingamidzai nemufaro Mai Guvea pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanaka hii.
Mai Guvea, mungatitsananguriro kuti kwamuri uku kumasvingo zvinhu zvakamira sei?
Kuno kutaura chokwadi Marvelous hakuna kumbomira zvakanaka. Kusamira zvakanaka kwacho ndokokuti zuva rakapisa, musure nezuva kupisa pane zvamatongerwo enyika dei kuri kwokutiwo havo vavambogadzirisa kana iyo inova iri pamatomo yambovona yagadzirisa zvinhu kuti zvimire zvakanaka. Nokuti izvi zvikavachimochema nokungoti masangisheni iwo ari masangisheni akatagetiwa Mugabe. Ndokuti wake haana kutagetiwa nyika dei kuri kwokuti akatagetiwa nyika. Tingadi tisina zvimwe zvotinowana kubva kuAmerica kana kuna England. Zvino hatichambonzwisisi mabasa acho, hakuna izvozvi vana marovha ari pamba, totoshaya kuti toita sei.
Imi mune vana vangani Mai Guvea?
Ini vana ndine vatatu, vamwe vakashayika havo, vakomana vaviri vane madzimai nevana. Saka ndinotoshaya kana kuti ndodini ini ndiri tirikadziwo hazvo kuti tingamboita. Vana mabasa haasi kuwanikwa. Zvinhu zvinototirwadza zvikuru dei kuri kwokuti hetita tichiwana madhona anogona kutipa kuti tiite zvimwe zvinhu zvokuti tibatsirikane nekuvasa zviri nani. Saka izvozvi mabasa hakuna uku, makambani ari kuvhara. Saka handizivi kuti zvokwadi zvokwadi handizivi kuti tingararama sei. Takadai saizvozvi inenge takatotarisa kamwe kuda vana ndivo vatingatoraramavo navo vachitipawo. Zvino havakani chokubata ako hapana kana uye dei kuri kwekuti havo vakabvumirawo kuti vana vaende kunokorokoza vachitenga ivo vari mabhaya evana zvaive nani zvino hatichanzwisisi izvi
semudzimai ari kurarama munharaunda yenyu iyi pane zvamunoita here zvemubatanidzwa nemamwewo madzimai emunharaunda yenyu kuti muedze kuwanawo cheruviri
hapana kana chimwe chotokwanisa kuti tiite chokuzvibatsira nacho nokuti tona mapisi akaita zuva chorokuti unotsvaga wokuti uite richo pamunhu haachadi kusunungura zvaanazvo yokuone denga nezuva ratatambura zvikuru
shuviro yenyu ndeyekuita sei maiguvheya kuti zvinhu zvigadzirisike semaonero enyu imi semudzimai ari kurarama imomo mumasvingo
ndino hurumende yambochinja ndikuti unopindavo panyanga ipapo sokana vaiko zvino vane 34-35 years varipo hapana chatinoona kunze kwokungoguta ivo matumbo avo handiti maona saka dei kuri kwokuti hurumende yanga yachinja tikambonao iunopinda pachigaro ichocho unombotifambisavo sei kuti tione kurarama mararamiro atairi makore akaperawo tichina varungu ende varungu tiri kutovanemba zvikuru nokuti chero isu zvataitavo tingadei tainowa navo basa rovunheni nyange dei tachembera tiona kuraramisa mhuri zvino hakusisina kana chimwe chibasa chero vakadzingwa vangadei vana vachindavo mumabhunu zvino hatichaitaita sei dei ruzhinji rwezimbabwe uchindinzwa zvokwadi ndinokuta nemadzimai munoramba muchingoti chibhakira mudenga chibhakira chibhakiriko chakapa zvenyika kare kare ngavasiyane nezvechibhakira madzimai sunurai muone kuti machinja zvokwadi madzimai wose ngatichinje nokuti tinoziva kuti kana kuchinge kuri kwokungoti mudzimai akangosunga dzikasimba hapana varume zvinowa neii munopoteverera zani yavo ndongenyika haaini zvondirwadzaini
zuva nezuva maiguvheya muri kuripedza muchiita sei chimbonditsananguriraiyo kuti parinotanga zuva neparinozodoka munee muchiitei zuva nezuva
kutoende kugadheni doko tino toende kumagadheni kundorimo murivo endi mvura yacho kana imo mumatsime macho yakutonetsa zvokutoti dei kuri kwokuti taiwana chero dhona hake toda kutiite zveirigesheni pamwe kuda tairarama zvino hakuna mumatsime mvura yapwa kana iwo magadheni acho hapasisina nenyaya yemvura nemhaka yekuti kurarama kwedu imvura.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai maiguvheya kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanaka maita henyu mozopota muchingotibata zve.
Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuru hwedu nasachigaro wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi pamusoro pekunyunyuta kuri kuitwa nesangano ravo mumabatirwo ari kuitwa basa nemakambani ari kuchera mangoda kuminda yekwachiyadzwa. Vamupfumi, imwe nyaya yanga ichitarisirwawo nevagari inyaya yekuwana cheuviri kubva mukucherwa kwezviwanikwa zviri mumatunhu avo. Izvi zviri kuitwawo here kuvagari vekwamarange? Vane chavari kuwanawo here?
Tiri kuwana vanhu kwamarange chaizvo hapana. Pane nyaya yedigitalization yemacsots yakakiridzwa kunzi vange vachiwana ma10%. Asi kana vachingoteerera kubva kudhara vanongo vakangoya ikoko ukasimudzwa macheki nanhasi kune mari inosvika 400,000 yatinongonzwa kuti yakaitwa ofuch 400,000 haina zvainoita nekukura kwakaita area inofanira kukabva mari iyo zene matanho akatorwa ekuti tiepo tiende kupalamendi pachizoonekwa kuti zvinhu zvakatosva kuna minista zvikasvika zvekuna gavhena vangu vari munomu vakanzi vapiye before parliament vakazoshandisa masimba epolitiki zvakare kuti vasabvunzisiswe nekufamba kwakaita mari iyi ndo patinoona pano challenge ende mutemo wacho zvakare une loophole yekuti makambani haana obligation pamutemo then I choose kuti voisa mari iyoyo kuti kana kumacommunity kana kuvashandi saka nenyaya yekuti mutemo haunyatsobudi zvakanaka tinoona makambani ari kutotaurayo kuti chusu tinomaina tichibhadhara mateksi zvekuti tisemari kucsot hatina ubishi miyo. Saka urimenda inayo sobutra futi makomendi tizipachini. Yonu kwa hita mamini saacho tiofu mtuzira shakanyana kuti wa mwaisa nadane uisiri wa chini mtuza ise mari. Bro, tukuta rita wanaweza waka dirani kwa marangi kuku. Vazitu wacho waista mari. Uzindi kishuwa.
Mataura ilimi kuti vema kambani vanga vachi mbosimu za macheki vachita zvido vado zvokura kuti vakuda kubatsira pane kuteerwa here kwakazombaitwa kuti vaoneke kuti chii chavatadzisa kuzoti mari idzodzi dzakambosimudzwa ari macheki dzinge dzichishanduka kuti dzichive cash
kwanga kuina vakasuku here kuministry iyoyo for the past time kubva zvakasimudzwa cheki nekwamarangi hakuna ruzha rwakazomboitwa ipapo kubva zvavanga vari kuministry ruzha takatozoona vabva kwaana umwe ministro isusu on the side of civics sati takakubvira kudhara tichiita ruzha rwokuti hurumende nhaifufile commitment yayakaita yekupa vagari vekwamarange mari asi hurumende chaiko hakuna chakaitwa paina vakasuku here panyaya iyoyo takazoona kudaizwa kuparamendi chatakazotoona ndekuti kwakwakuzina kuti vakachinja ministra havatakwanisi kuapia kunyaya iyoyi asi hakuna chakaitwa kuhurumende kuministiri iyoyo kuti iforceredze makambani ewa kuti aite on up mari dzavakafleja idzodzo
matambudziko api wamupfumi ari kutarisana nevagari vakagariswa patsva vachibviswa mamarange pamwe neavo vakanga vasara vachiruminda iri kucherwa mangodai
vakasara kwamarange vane matambudziko iwayo ekuti pekurima chaipo minda yavo inongoti kambani ikawedzerwa ikapuwa pekuti chimwe chikamu chekuti imaine yakutofenza zvino uchienda nenzira inoenda kubrawayo unotoona kuti famili area yese yevanhu yafenzwa zvakare vanhu vatofenzwa vakunzwisa rimwe vanzwisa rimwe kudaro mari dzinobvukira makambani mungu hakuna chiri kubuda takatarisa kumazuva anaya mari aisuka kumakambani kwacho vana vakaiswa kwadatran zvavo vakasopromiswa compensation haisati yabuda vakapromiswa nyaya yeirrigation kuchipa chazenge pachiitwa irrigation yekuti vakwanise kuti zvikamu zvidikidiki zvavakapuwa zvekurima zvine zvinobarikidzwa kana vaona pekurima pakakura zvese izvo zvahazvisaitwi kuburikidzwa nezvimwe zvakawanda zvemafood hand house vaita vanga ramba vachipuwa akabiswa saka nepopulation iri kukura padatran zvavo pane kuti nyaya yedzimba dzingaishoma dzimba dzadzina kuvakwa mwareza zvokugurupa saka vamwe havatorina kana dzimba saka ndoo matambudziko ari ipapo nekuharaswa nekunzi vari kuchengeta magweja imomo ndoo kwava kurarama kwevanhu asi vaifunga kuti zvapara kumainwa nemakambani anova nehurumende zviri pamutemo vachagara zvakanaka asi vanhu havatotambudzika vari kwamarange kwacho nevari kuadhapura nzavo zvakare
aiva vateereri tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamupfumi nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe
tinokutendai vateereri nokutendai kandemuri
manga makateerera kune mukuru wesangano recenter for research and development vajames mupfumi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mumaoko ablessing zulu
tinotenda jonga tochimbonzwa kambo mai kubva kuna toki vibes
toki vote Nanga uzati kanganwe oh mai tupikande kanganwe mai mina matoye nyote muzati kanganwe tupi mwanangu tupikande kanganwe ah 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 kanganwa mai ndara ba nine months vakandisha fa kudumba zvize kuta ba yangwe nikanzinda ba mai vano zvira ba mwana adaro vanondichuvira zvakanaka bai ah imimi mwai pomborerai bai pasipo ndingadai ndiripi ni toki pazvinenge zvanaka usatikanganwe oh bai tupikande kutanganwe bai
nakokambo mai kubva kuna toki tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyuwo blessing zulu tokusiyai mina gibs dube